Ça.
Télévision. Aïe, des vidéos.
Oh, yeah.
Baby, I'm on the Tamagat. When you're on the capital of my street. And you got to some of the things I met.
Sheba.
I be a join on the Tika Misa. The one good baby, I'm on the daddy, sir. Kana chimiro akana kisa sese shando yita zomushamisa
nyangwe vakatirewa usaneta
sa
uri kutiwedzera simba tinoenda
pauri mudiwa ndakaperera pese kwaenda ndinotevera gari yeke rudo ndakunyorera
sound your love
vaudze havakuone ikoko vakatya manonoko wakova vangu chinoko.
Pandiri baby uri ruva ramba uchibluma rudo rwedu rusingambogoma zvese zvaunoda ndopfuma saka uchiona tiripo tichatoita pfuma tese kwese pazvese tiri tese uri wose usiku wese baby ndokuda zveshuwa ndapfuma
ndarasika unondipa direction.
And this is one
Uri moka muma meditation. Ndakushaya hana yangu
yeta vibration.